Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 30, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti vanhu gumi nevana vakakuvara mutsaona yemumugwagwa weHarare Chirundu neZuro. Vamwe vemakereke echipostori vanonzi vari kuenderera mberi nekuungana muzorore rino reEaster munzvimbo dzisina mvura yemupombi sezvinodiwa nemutemo senzira yekudzivirira kupararira kwekorera. Vamwe vanotevera nhabvu votyira kuti nhandare ichangobva kuvhurwa yerufaro yave kunyanya kushandiswa zvichaita kuti ivharwe zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa azivisa kuti vanhu gumi nevana vakakuvara mutsaona yemumugwagwa weHarare Chirundu neZuro mushure mekunge bhazi rekwaAndile Coaches rabuda mumugwagwa ndokupidiguka kamwe chete richizoguma rarara nemusana. Mapurisa anoti bhazi iri iro raive nevanhu gumi nevapfumbamwe raive richienda kuZambia. Vamwe vakakuvara mutsaona iyi vakaendeswa kuchipatara chekaroi, vamwe vachiendeswa kuchipatara chemutendere kuZambia kunorapwa. Mapurisa ari kuyambira zvakasimba vatyairi kuti vasamhanyise motokari kana mabhazi munzvimbo dzinenge dzisina kukodzera, izvo zvinozoisa vanhu munjodzi. Tabata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe kuti tsaona ngani dzemumugwagwa dzaitika kubva zvatanga zororo reEaster nechishanu kusvika nhasi, uye kuti vanhu vangani vakuvara kana kurasikirwa neupenyu, asi vati tigozovabata nemusi wemuvhuro panopera zororo, vachiti ndipo pavanenge vave nouwandu hwese hwezvinenge zvaitika mukati memazuva mana ezororo reEaster. Zvichakadaro, kunyange hazvo hurumende yakarambidza vatungamiri vemakereke kuita magungano munguva ino yezororo reEaster munzvimbo dzisina pombi dzemvura pamwe nezvimbuzi zvakanaka, apo chirwere chekorera chiri kunzi chiri kukwira mune dzimwe nzvimbo vanhu vari kunzi vaungana zvikuru vemakereke echipostori. Izvi zviri kureva kuti vanhu vaungana havana kuteerera kurudziro yehurumende iyi ndokuenderera mberi nokuungana matunhu akasiyana-siyana emunyika zvikuru kumaruwa. Hurumende yakazivisa svondo rino kuburikidza nedare remakurukota ichiti yatora danho iri senzira yekuderedza kupararira kwechirwere chekorera. Dunhu remashonaland central iro rinonzi riri kunetsekana nechirwere ichi zvakanyanya, icho chabata matunhu madiki ose kana kuti madistrict ari masere, rakatodzika mutemo unorambidza kuungana kwevemakereke vanobva kumatunhu akasiyana-siyana. Gwaro rakaburitswa nemukuru wezveutano mudunhu iri, Dr. Chuma, rinoti vachabvumidzwa kuungana vachinamata zvenguva diki vagari vemunharaunda chete, asi vanoita izvi vachionekwa nemushandi webazi rezveutano. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri, uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera kuti tinzwewo maonero avo.
Dambudziko rehurumende yedu ndepolicy inconsistency nefailure to implement policy. Vanongotaura, vachingotaura, asi kuita hapana. Kana tiri pacrisis yakaita siya tinayo yekorera, they must implement mapolicies avanenge vaita. And the policy yacho must make sense. In other words, ngavaite policy yokuti vane zvimbuzi zvavo nemvura dzavo ngavaende pamberi vachiita makereke avo samazuva ese, vane zvakakwana. Vasina, havafaniri kuita. There is no question yekuti kwanzi tozokupa tsamba. Tsamba yekuitisa chii? Tsamba ndoyechaunza mvura nezvimbudzi. asina hana anazvo anazvo. So policies must be consistent and they must make sense. Tiziva kuti basa ratoda kuita apa ndere kudzivirira cholera, noti rokutsvaka ubhururu nevanhu. Mixing politics nemavotes, aiwa, let's be consistent pa policy. Vane zvimbuzi zvavo nemvura dzavo ngavaite, vasina kwete takai magadzirisa izvozvo. Ndomaonero angu.
Saka tingati here vanhu ivava ramba vachiungana kunyange vari kunzi nemutemo havafani kuungana vari kuzvidza hurumende?
Zviri kutoitika izvo kutoti vanhu vari kutomita pasina mafacilities. Vagara vachizviziva kuti hurumende inongotaura but isingaimplimente zvayati inofanira kuimplimenta. Ndo dambudziko riripo and haiperi kolera yacho as long as we've got that kind of governance.
Avangu vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Henry Madzorera, vari parunhare mukwekwe neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Masangano anomirira vagari vemuguta reHarare anoti vagari havasi kuzobvumidza kuti kambani yeGeopomona izopiwa mukana wekutakura marara muguta iri. Vachitaura neOpen Pali Zimbabwe inove yesangano renhau remagamba network nemusi wechina, mukuru anoona nezvekambani iyi kana yeGeopomona vaDeli Shinguaya vakati kambani yavo ive iyo inoona nezvekutakurwa kwemarara muguta reHarare, vachiti kanzuru yakundikana zvaita kuti guta rose rizare nemarara pose pose. Asi vamwe vari kuti chasvitsa kuti vanguva yavatore matanho aya kana kuti vape pfungwa iyi inyaya yekuti kambani yavo yeGeopomona haisi kuwana marara anoikwanira kuita zvainoita zvekugadzira moto kana gwenya remoto kubva mumarara. Hatina kukwanisa kubata meya veguta reHarare vaJacob Mafume kuti tinzwe kuti kanzuri inoti kudii nekurudziro yavanguva iyi. Tabatawo mutauriri wekanzuri yeHarare vaStanley Gama, asi vati meya ndivo vega vanogona kutaura pamusoro penyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kubata vanguvaya kuti tinzwe zvizere kubva kwavari uye vanga vasati vapindura mifunzo yedu yatavatumira panharembozha yavo. Vagari havasi kufara nekubhadhariswa kunonzi kuri kuitwa kanzuri yeHarare neGeopomona pose painonorasa marara kuPomona, kunyange hazvo nzvimbo iyi yaive pasi pekanzuru. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri wecombined Harare Residence Trust kana kuti CRA vaRuben Akile.
Hatitombowirirani zvachose nepfungwa yekuti kambani yeGeopomona itakure marara muguta reHarare nechikonzero chekuti hatitowirirani zvakare neurongwa ihwo kubvira pekutanga. Saka naizvozvo kuti tiwirirane neurongwa hwatingawirirane nahwo husinei nechekuita necitizen participation, tinoona kuti inyaya yekutoti inyaya inotoshungurudza vagari. Isusu nyaya iyo yekuti hakutonzwa kuti varida kutakura marara, nyaya dzekutakurwa kwemarara kanzuru yeguta reHarare ndiyo yakapiwa tingati pachirungu mandate.
Saka pogadziriswa sei vaKile kuti marara anga achikwanisa kuraswa?
Hatichatomboda makomba akaita sana Pomona, kwakutoda dzimwe nzvimbo dzekurasira marara kwete kuti marara isanongoendeswa kuPomona. Hazvina maturo kuti rori yemarara inobva kuSouthly Park inorasa marara more than 40 kilometers, 50 kilometers kuenda kuPomona kuHeathcliff. Takutoda nzvimbo itsva dzekurasira marara, ndozvatinongofanira kunge tichive tinotaura kwete kutaura nenyaya yePomona. Izvozvo ndozvinoshanda izvozvo, kwete kuti mota dzinoita rundaza dzakananga kuPomona uko zvinizvo zvoita unsustainable.
Vanga vari mutauriri wecombined Harare Residence Trust vaRuben Akili vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwe upamire sangano ravo panyaya iyi.
Isu seHarare Residence Trust takamirira vagari vari nhengo dzedu. Tinoti City of Harare inokwanisa kutakura marara kana ikapiwa zvainofanirwa kupiwa. Mari yayo yedevolution kana ikauya zvakanaka pamari dzavanowana, tinofunga kuti panogona kuita urongwa hwekuti wagonewo kuwandudza motokari dzavo dzinotakura marara. Kana GeoPomona iri kuona kuti marara hasi kuya akawanda kuPomona, ngaishandise mari yavari kutotora kare wape kuCity of Harare, kana kuti ngavatenge motokari dzavanodoneta kuCity of Harare kuti marara agone kuunzwa akawanda kuPomona. Pomona dam site. Izvi ndozva tiri kuona sekuti ndochimwe chikonzero chiri kuita kuti West City of Harare wasanyanye kubatikana kutambudzika kuda kuendesa marara kuPomona dam site.
Avanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Jesse Majome, avo vakawanikwa ivo vachiwana basa rekuva mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Commission. Basa iri vakariwana panguva iyo nyika nepasi rose vari mumazuva ekupedzisira ekuremekedza mabasa uyezve nekodzero dzemadzimai mumwedzi uno wakurume. Takambotaura namuzvare Majome nechitatu, asi tiri kuenderera mberi nehurukuro iyi kuti tinzwe kuti zvii zvavakarongera veruzhinji munyika panyaya dzezvekuremekedzwa kwekodzero dzavo.
Izvishungu dzangu dzakanyanyisisa ndezvekuti ugaro nemaitiro dzekukoshesa kodzero dzevanhu kuve mararamiro kwekuti kunyatsopekeshere kunyatsodzamisiswe mumagariro edu muzimbabwe kuti anyatsove magariro inonzi culture of human rights. Ndezvanii kutarisira kuti tinge tichivapa danho redu tinonzwisisa kukosha kwakaita kodzero, tichinzwisisa kuti kodzero ndedzedu isu dzine chekuita nesu, hadzisingori dzekuti hurumende ndiyo inofanirwa kunge ichiita kodzero ichitipa, asi kuti kodzero dzinobata mumwe nemumwe wedu. Uyezve isusuwo tine basa, tine chijana chiripo chekuti tinge tichizadzisawo kodzero dzevanhu, vamwe vachidzadzikisa dzedu nehurumende ichidzadzikisawo kodzero dzedu. Kana tichinyanyonwa mubumbiro remitemo redu reZimbabwe rine bandiko ririmo rinonzi Declaration of Rights, rine kunyatsojekesa kodzero dzatinadzo, tichifanira kuti tinge tichidalawo vana veZimbabwe kuti tine bumbiro remitemo inonzi Constitution rakanyatsotsikisa kodzero nenzira ine hudzamu yakanyatsosimba. Saka ndozvandinongeda kuti tinge tichinyanyosimudzira kuti tive nehanya nadzo dzedu nedzevamwe, kuti tinyatsone pese muhurumende pamwe chete nechizvizvarwa kuti kodzero dzakati.
Tinoona kuti mawana chigaro ichi taakusvika kumapeto emwedzi wokucherechedza kodzero dzemadzimai. Izvi mungati zvinoreva chii kwamuri imi semudzimai?
Ndinoona zvii zvakakosha nekuti zvaitika izvi ndipo pekutanga pa iwa chigaro chasa chigaro kumunhukadzi muZimbabwe Human Rights Commission. Vanhukadzi vane kodzero dzekunge vane kodzero dzakasva kufadza kukora munyika medu, pachiwedzerawo vanhukadzi vanenge vachiwananika neinge vachishanda basa rekukwidziridza kodzero. Asi ndichibvanda nyatsodzokorera kuti kodzero ndedzevanhu vese, ende nebasa rekuti kodzero dzevanhukadzi dzizamisiko. Asi tisakanga nekuti kukoshesa nekucherechedza kodzero dzevanhukadzi zvinorevawo kuti kukoshesa nekucherechedza kodzero dzevanhu vedu haukwanisi kusimudzira kodzero dzananga uchidzikisira dzananga kodzero dzakanakira munhu wese saka ndinoshuvira kuti tinge tichinzwisisa kuti tisaise kuzadzikiswa kwekodzero dzevanhukadzi nekuti hakudi hakudzikisi kodzero dzevanhu vedu kodzero dzinotibatsira tese dzinotidyidzana dzinosimudzirana ndiri mudzimai anenge achitungamirira chokwadi iro yekomisheni iyoyi ndichikoshesa kodzero dzevanhukadzi nedzevarume nedzese nekuti kodzero dzakakoshekerana zvekuti hapana kodzero yavanokwanisa kusimudzira imwe chisara
pane vangada kuziva nhoroondo yekuti ivo muzvare Jesi Majome ndiani chaizvo
muzvare Jesi Majome chizvarwa chezimbabwe ichikaberekwa muna 1971 igota rakadzidza zveugota nekaendera mberi nezvedzidzo yemagota kumayunivhesiti pamusoro uyezve munhu agara aine shuviro yekuti kodzero dzinge dzichinatsiganisa kuti achitori mwana mudiki muzvare Jesi Majome pamusoro peshungu dzavo dzezvekodzero vakawanikwa vachigamisisawo rudzidzo rwavo rwepfundo ndingati mugwaro iroro rezvekodzero nezvemakonstitution nezvekutungamira nezvekutungamirirwa zvakare vakashanda muhurumende zvese nemumasangano akazvimirira zvese nemumabhizinesi ezvemitemo vachishanda nezvekodzero nezvimwewo vakapinda munyaya dzematongerwo enyika maererano nekudawo nekuda kushuvira kushandirawo nekukuchidzira utungamirira hwakanaka hunozadzikiyesa kodzero vakapinda muparamendi vakazenge vachiwanawo mukana wekutungamirirawo vari mutevedzeri wemakurukota ehurumende mairi panguva dzakaitedzana gurukota rezvemutemo kane chimwe chikamu gurukota rezvemadzimai nezvekugadzwa kwenharaunda pasi pano
ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa choupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tichitarisa nyaya dzekushungurudzwa kwevana muzvikoro kana kuti bullying izvo zvakazvosvitsa mumwe mwana ane makore gumi nematanhatu ane mubereki anobva kuZimbabwe kutora upenyu hwake mushure mekushungurudzwa kuchikoro mudunhu reMissouri muno muAmerica mwedzi uno. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yeutano hwepfungwa Dr. William Guri.
Ngati inini nyika dzese nezvikoro zvizhinji zvine mitemo yakasimba chaizvo inorambidza kuti mumwe mwana ashungurudze mumwe mwana. Tingati kune ma-anti-bullying policies akasimba chaizvo pasi rese. Asi chokwadi chiripo ndechekuti mapolisi aya kana kuti mitemo iyi yekurambidza kushungurudzwa kwevana inozivikanwa nevanhu vakuru, inoteedzerwa nevakuru vechikoro. Asi kuvana pachavo vana vachiri pazera riya rokuti vachiri kutanga kudzidza zvinhu saka kazhinji vana vanoona kuti mwana uyu akasiyana nesu kana kuti mwana uyu pane zviri paari zvakasiyana nesu votanga kumushungurudza.
Saka mubereki zvii zvaangaitawo kutsigira mitemo iyoyo tichionawo zviri kuramba zvichiitika?
Dambudziko iri ndofunga harisi rekuti rinoda kungosirwa kunzi aiwa kune mitemo yakanaka siyai zvakadaro. Ndingati munhu wega ega anofanira kutarisa kuti mwana wangu pachikoro paari kufunda zviri kufamba sei. Ive semubereki kuita chido chekuona kuti zviri kufamba sei nekukurumidza kuteerera mwana kana mwana achinge ataura kuti pane vamwe vanondiseka, vanondinemera, vanondishungurudza. Chinhu chakanaka kunyatsoteerera mwana iyeye nekunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Kazhinji vabereki nekubatikana nemabasa tirikugona kushayira vana nguva kana hanya yekuti tivateerere zvavanenge vasangana nazvo kuchikoro. Asi ndingati kutanga kurwisana nedambudziko rekushungurudzwa kwevana tinofanirwa kuva vabereki vanoteerera vana vedu nekuona mafambiro nematambiro anoita vana vedu kuchikoro.
Tinonzwa kuti vana kazhinji kacho vanotaura kuvabereki kuti ndo zvandiri kuitwa kuchikoro. Tingati here vabereki vari kuregerera vana apa?
Mwana zvechokwadi anogona kutaura kumba kuti ndiri kushungurudzwa, ndiri kusekwa, ndiri kunemerwa, ndiri kutambudzwa navamwe kuchikoro. Dzimwe nguva mubereki anogona kutokurirwa nazvo kushaya kuti ndotangira papi. Saka dzimwe nguva mubereki anogona kutadza kutowana zvekuita nezvazvo ongoti mwana ashingirira zvina mhosva, iwewe usavadzorere, iwewe famba wakadai, iwewe famba wakadai. oedza kutsiura mwana wake ndiye. Asi chini chendofunga kuti chakanaka ndechekuti kana mwana achinga ataura kuti ndiri kunetswa kuchikoro, zvino zvakanaka kuti nyaya iyo isvike kuvakuru vechikoro. Vazive kuti mwana asumudza nhau yekuti ari kunetswa pachikoro. Zvikazivikanwa pachikoro zvorekodwa zvonyorwa. Kana zvikaramba zvichiitika, nyaya inogona kuzosumudzirwa kuenda mberi.
Vamwe vanoti haiwa ka hunyunyu hapana chitsva chinoshamisira, saka vanhu havafani kuchema nehunyunyu huri kuitika kumwana.
Ndingati ineni hunyunyu hwatinoziva kuZimbabwe hwakangofananawo nehunyunyu hwatinosangana nako kunze kwenyika. Asi kuZimbabwe zvinogona kuve nani nokuti mwana anenge aine zvibatsiro zvakati wandei. Kunenge kuine hama dzakati wandei, kunenge kuine wekuziva wakati wandei. Kana pachikoro ipapo paanenge achinyunyurwa, anogona kunge aine vavakidzani kana vakoma kana hanzvadzi dzake vanenge varipo vekuti vanogona kuponesa mwana. Chinozoita kuti hunyunyu hunyanyorwadze kunze kwenyika ndechekuti mwana anenge ari ega. Pachikoro paanenge ari ipapo anenge asina kana ani naani zvake waanoziva nekuti anenge ari mubva kure. Kunze kwemubereki wake, mubereki atadza kumunzwisisa, zvinobva zvatofa zvakadaro.
Kune dzimwe here nzira dzingabatsira mwana anenge achishungurudzwa kuti akwanise kunge achirasa pfungwa yekutora upenyu hwake, seiyo chete nzira yaangabuda nayo mumatambudziko aanenge akatarisana nawo?
Counseling inobatsira chaizvo kudzoredzera vanhu vanenge pindwa nepfungwa dziri parefu, vanenge vakufunga parefu pekuti dai ndatora hangu upenyu hwangu nekuti upenyu handiri kurarama uhu hauchandiitiri zvakanaka. Nekuti kana paina professional counselor akanyatsodzidziswa, anogona kubatsira munhu iyeye kuti abve murima raanenge apinda akwanise kuona chiedza mukati moupenyu hwake. Kuno kuEngland kwandinogara kune mutemo uri kuedza kuti dai pachikoro chega chega pava na professional counselor aripo, pagovawo nematicha akadzidziswa zvecounseling, ekuti kana akasangana nemwana muchikoro ari kusangana nepfungwa dzinorema kudaro, ticha iyeye anogona kutofanwa batsira kunyevenutsa pfungwa dzemwana. Saka ndingati nini mitemo dai ikawanda inosimbisa kuti pachikoro pega pega pava na kansela maererano nekukura wakaita chikoro, kana makansela mairi kana matatu anokwanisa kubata zvichemo zvevana. Ipo kungowana kansela pachikoro kunosunungura vana kuti kana aine zvinomunetsa anokwanisa kunotaura na kansela zvisati zvakomba.
Nyanzvi yeutano hwepfungwa, Dr. William Guri, vari parunare kuBritain neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America iri kuramba ichitevera zvakanyanya zviri kuitika muCuba, uko sezvakaonekwa nemutevedzeri mukuru wemutauriro webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaVedant Patel, zvekuti kuratidzira kwakaputika vamaguta akawanda kwainyunyutira magetsi zvekudya pamwe nerusununguko ruri mumutemo wenyika. America, vakadaro vaVedant, inokurudzira hurumende yeCuba kuti isiyane nemhirizhonga nekusunga nekuchengetedza muusungwa vanhu mumajeri, uye isu tiri kukurudzira mapurisa kuti aremekedze kodzero dzezvizvarwa zveCuba dzekuti zviungane murunyararo. Kuratidzira kwakaitika pakati pakurume mumaguta nemimwe misha inogara vanhu kwakauye kuratidzira kwekupikisa hurumende kukuru kwaitika kubva chikunguru 2021. Mukuratidzira uku, makumi ezviuru nezviuru zvevana veCuba zvakapinda mumigwagwa. Pachinzvimbo chekuti vatambirwe mazwi avo, vari mumasimba muCuba vakatongera mazana evanhu mitongo inosvika kumakore gumi vari mujeri. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anofungidzira kuti vanhu vanodarika chiuru vakasungirwa zvematongerwo enyika vari mumajeri. Iye zvino mamiriro ezveupfumi hwenyika atonyanya kuipa nekupenga kweinflation pamwe nekushomeka kwechikafu, mafuta ekufambisa dzimotokari nemishonga. Zvizvarwa zveCuba zvakazvipira kuratidza kusafara nekutambura kwazvo zvakare zvisinei nenhoroondo yehurumende yekudzvanyirira nekudzosera. Mumashoko avo kuFlorida International University mukutanga kwakurume, mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaBrian Nichols vakati Vano emukiuba vakatarisana nenguva yakaomesesa mune zvematongerwo enyika, zveupfumi nemagariro kubva zvapinda masimba Fidel Castro. Vanoongorora zveupfumi vanofunga kuti mamiriro ezveupfumi akaoma kudarika kana nguva yemakore ekuma 1990 kana kuti special period, uye nyaya dzekodzero dzevanhu dzatoipa kudarika zvazvaive zvakaitika mumakore akawanda adarika. Vakati kuoma nekusagadzikana kwezvinhu kwakakonzera kuratidzira kwa 2021 kwakaitawo kuti mazana ezviuru zvevanhu abude muCuba. Vakati hurumende yeCuba inokasika kupomera mhosva vamwe nematambudziko ayo mune zveupfumi isingatambiri kukundikana kwemakore kwasvitsa mumatambudziko anhasi. Vakati tinoramba tichiudza hurumende yeCuba kuti idzike mitemo yezveupfumi inokwanisa kusimudzira mamiriro ezvinhu munyika yakaita serusununguko rwemakambani akazvimirira pamwe nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nezvekurima iyo inodiwa zvakanyanya. Mushure mekuratidzira kwakaitika pakati pakurume, vaNichols vakanyora padandemutanda reX vachiti America inomira nevanhu vemuCuba apo vanoratidza kodzero dzavo dzekuungana murunyararo. Vakati hurumende yeCuba haizombokwanisi kuzadzisa zvido zvevanhu vayo kusvikira yatambira utongo hwegutsa ruzhinji nebumbiro remitemo nekuremekedza kodzero dzezvizvarwa zveCuba. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Vamwe vanotevera nhabvu vari kuti mashandisirwo enhandare yerufaro akaramba akaita sezviri kuitika kuti mangwana mangwana mutambo nhandare iyi inogona kukanganisika zvakare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nhandare iyi mangwana ichange ichitambirwa ngoma pamutambo uri pakati peCapes United neArena Movers, iyo ichangopinda mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League. Izvi zvauya mushure mekunge Rufaro Stadium yakasimudza mutambo wayo wekutanga kubva zvayavhurwa zvekare, uyo waive pakati peCapes United neBikita Minerals nemusi wechina. Nezuro nhandare iyi yakasimudza zvekare mutambo wayo wechipiri pakati peDynamos neYada, uyo wakapera uri mangange 0-0. Pari zvino nhandare iyi iri kushandiswa semusha nezvikwata zvinoti Capes United, Dynamos neYada, asi mashoko ari kufamba anoti Rentals yakumbirawo kudzoka muHarare pane kushandisa kwairi kuita nhandare yeNyamunga Stadium kuKariba semusha wayo. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrighton Makasa vanoti mashandisirwo ari kuitwa Rufaro akaramba akadai anokwanisa kukanganisa huswa hwemukati menhandare yozopedzisira yamiswa kushandiswa zvekare. Mwaka wapera zvikwata zvemuHarare zvaishandisa National Sports Stadium, asi huswa hwemunhandare iyi wakaguma waipa zvekuti pari zvino nhandare iyi haikwanisi kutambirwa nhabvu yepamusoro. Mutsigiri weDynamos vaAdam Kwasi vanoti panofarira kuitwa hurongwa hwekudzikisa mitambo kuti Rufaro irambe ichishandiswa kutambirwa nhabvu yepamusoro yePSL. Izvi zvauyawo mushure mekunge meya weguta reHarare vaJacob Mafume vazivisa kuti nhandare iyi ichange isiri yenhabvu chete, asi kuti mimwe mitambo inosanganisira magitare.
Vagadzirira stage yekongiriti, vachakwenenzvera magitare, vapfana vezimudhanso vachatomuka kusvika vasvika kudenga uko vachifara vachiita makuwerere siku nesikati.
Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaSupa Mushonga vanoti vari kufara nemamiriro aita Rufaro, uye yavewo nepekugara pevakaremara avo vanoshandisa mabhasikoro ekufambisa kana kuti mawheelchair. Zvakamira zvakadai, vePremier Soccer League vane hurongwa hwakazara hwemitambo pahorodhi ino yeEaster, kusanganisira mutambo mukuru pakati pengezi Platinum Stars iyo ine mukombe uyu neManica Diamonds iyo yakapedza iri pachinhano chechipiri mwaka wapera. Mutambo uyu uriko nemuvhuro muBaobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi. Asi mutambo weCapes United neRNL mangwana uchange uchibatanawo zuva rimwe chete nemutambo weChegood Pirates neGreenfuel muBaobab pamwe newe Chicken Inn ne ZPC Kariba mu Baba Field Stadium ku Blawayo, kozotiwo Herent House ne FC Platinum ku Nyamunga. Mimwe mitambo iriko nemuvhuro yakamira seizvi. Simba Bora vs Wange Wadzanai Shamva. Tero 1 vs Highlanders Bata Gweru. Blawayo Chiefs vs Yada Baba Fields Blawayo. Bigita Minerals vs Dynamos Sakuba Stadium Mutare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariad.
Neni jonga kandemiri nchiti murari zvakanaka vateereri. Tokusemi na Chris Gande.
Soku isikati.